Dimvre, dimvre, dimvre mambo, dimvre, dimvre.
Ina guna ma jai baba, jai reza mazi. Ina guvumbi jai baba, imanu era nengo. Zibutirwe mandiri ndatora wiso ndadana Jerusalema sarurai mazambara ndimwe muchinda werugare ndiye mwari anoera agere panoera baba vanomunya zigaro chinomunya zai ngoni baba ndimwe iva kutevura ndiyarota umambo panyama zvizadzizwe azikarota rufu ndonzwa mukoma parara ndikarota ndarama ndinomuka ndine nhongo asi pandarota rufu izvozvi kune mariro kudyirwa mundanembwa sendakari mazondo dimoni kugara pamwena kuponda dzichiri hope ndozosara ndoshanda panyama ndodigidira uhope vatopedza nemwe zvakanakara takura hongu ndovakarudo uhope ndovakarudo ndabvunza muprofita ati mweya yakaipa ndinomborota ndichidonha mambo ndichiwira mugomba ndava pedyo kunotunga ivhu vhundu ndopepuka ndaneta nekungodzingirirwa kuhope ndichingomhanya ndabvunza muprofita ati mweya yakaipa ndizadzei mambo nemweya mweya nemweya mweya unoyera hatirwe nemapfupa nenyama inora ngondo ndemweya mweya chiburuka kurwa handikwedu kurwa ndekwamwari kurwa ndekwababa mweya chipindira mumweya mune hondo yemazinda epezhia nemweya yemunyanza nyangwe yemubwiro ndizadzei mambo nemweya mweya nemweya mweya unoyera simba ndimi munaro simba ndimi yai simba ndimi munaro ngoni ndimi munadzo ngoni ndimi yai ngoni ndimi munadzo simba ndimi munaro simba ndimi yai simba ndimi munaro vazhinji hatina moyo moyo yekwana jombo hatina moyo inotsungirira munhamo nemumadzinzo handidi zvokunyenderedza handina simba nhamo ikandidziga konzi moyo unorunduka ikodzero dzangu tenze kudya ndichitosiya rungareruka ndinyenyeredza moyo unorunduka saka nhamo musairega ichisvika pedyo nemi hosha musadzirega dzichisvika pedyo nemi nerufu musarurenda ruchisvika pedyo nemi
Production.